pandiri ndinoona sokuti makolleagues edu vokuMDC vanenge varasika zvakanyanya. Vanenge vachifanira kuti kana vachiruza kana kuti vakurwa maelections, ngavakurwe maelections tisvike pachinano chokukura senyika savanhu, unohwina kana kuti unoruza. Saka kana varuza ngavarege kuchema. Kana iko zvino vachiti havadi kuuya panovhura parliament navamugabe, asi vanouya panenge pachizorwa maMP kuti mava nhengo dzeparamendi. Zvakanaka, ngavauye zvavo musi wechipiri vapinza muparliamendi. Musi unouya vamugabe voregera zvavo kuuya, asi basa rehurumende nenyika richaramba richienda mberi, asi ivo ndivo vari kuzvideredza.
Asika tichitarisawo zvekuti zvamuri kuti zvesarudzo zvapera, vezanupf kusanganisawo mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vamugabe, vanga vachimbotukawo vatsvangiraika mazuva apfuura aya, handizvo here zvinobva zvaita kuti munyika murambe muchiita mapishapisha atiri kuona?
Regerai ndikutaurire kuti kana muri muchechi munotaura zvomuchechi, kana muri pandhari munotaura zvendhari, kana muchiita zvokunemerana munotaura zvokunemerana, kana muri munyaya yepolitics, kana kuti pari pakunyenga vasikana munoita ainonzi sere. Zvakafanana nepolitics zvatiri kutaura pamusoro pazvo, hapana ari mutsvene pakati penyaya iyoyo.